Nyika yeSouth Africa yafamba nepasipo yaresva kuti itore danho rekubuda mugungano reICC rinoona nezvechemo nekutongwa kwenharadada pasi rose. Danho reSouth Africa iri rinotaridza kuti South Africa pari zvino haichisiri pamwepo nepayaimbova kare, makore ayaitungamirwa naPresident Nelson Mandela vaitungamisa kodzero dzevanhu kunyanya. Zvaitwa nhasi izvi zvinoshoreka uyezve zvichaita kuti chimiro cheSouth Africa pasi rose chiderere zvachose. South Africa yaisimboonekerwa pamusoro chaizvo ichinzi nyika inotungamira panyaya dzezvekodzero nezvemitemo yakanaka, asi zvaitwa nhasi izvi mahumbwe pabikwa mbozi.
Asi zvinorevei takatarisa Africa, nyanya kune nyika dzakadai seZimbabwe? Tinoona zvedu kuti Zimbabwe haimo mugungano iri, asi zvinopa chimiro chakadii kuAfrica?
Zvinopa chimiro chakaipa chaizvo kuAfrica. Zvinoita kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzisiri muICC machona, zvakarewo zvinogona kurunzira dzimwe nyika dzemuAfrica kuti dzitevere mumatsimba eSouth Africa. Tinoona kuti nyika dzakaita sana Kenya inyikawo dzakagunumuna nezvenyaya dzemitemo yepasi rose. Saka zvinhu zvaitwa izvi zvakaipa zvachose uyezve zvinorudzira zvakaipa kunyika yeAfrica, zvakare zvichipa chimiro chakaipa kuAfrica yose.
Iwo masangano akadai seICC akakosha sei?
Masangano akaita seICC anokosha pakuti anopa mukana kuvanhu vanenge vakatyorerwa kodzero dzavo nenzira yakakura munguva dzehondo kana munguva dzese dzekuitawo kwakanyanya, kuti vakwanise kuonawo mutongo wakanaka. Tinoziva kuti kunyika yeLiberia pakapondwa vanhu vakawanda, madzimai achibatwa chibharo. Vakazowana mukana wokuti kunaitungamira izvi vaCharles Taylor vapinzwe mujeri.